Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musuwe muguro gumiguru 4 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Manyu applicants varoda kuapply vari kuda table. Vana apply ku housing department. Vaapply ku housing department. Housing department ndiye inopa matable. Ndino mashandire atiri kuita at the moment.
Bato rezanu PF Manicaland ropomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yeguta remutare kugovera nhengo dzaro misika.
Hachitiko ichi chatora nguva yakati kuti moto uchingotsva pasina mapurisa anga auya. Vaiti vanomirira kuti vaite zvokupumhangairirwa kuti kune zvaitika. Saka mapurisa tingati azouya pazvinhu zvaitika kuma3 vanhu vakaziva kuma4-5 asi mapurisa azotanga kusvika kuma11.
Donje rakawanda rotsva nemoto kuChipinge. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanowandudza utungamiri wemakomiti eNational Standing Committee pamwe neNational Executive webato ravo danho rinonzi nevamwe kusimbisa bato rinopikisa iri pamberi pesarudzo dza2023. Ghana yodaidza vatambi vose vane mukurumbira pamutambo wakakosha neZimbabwe Warriors weWorld Cup 2022. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 4627. Vanhu makumi matatu nevashanu vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zana nemakumi matatu nechimwe zvine zana nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 131,129. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vashanu vana vechikoro. Vanhu mamirioni matatu nezviuru zana negumi nechimwe zvine mazana masere nemakumi masere nevashanu kana kuti 3,011,885 vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vabaiwa nhomba yepiri vave mamirioni maviri nezviuru mazana matatu negumi nezviviri zvine mazana matatu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 2,312,337. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba yeCOVID-19. Bato rezanupiefu mudunhu reManicaland riri kupomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yemutare kuti igovere vechidiki vebato iri misika yekutengesera kunyangwe dzimwe nhengo dzacho dzanga dzisina kunyoresa zviri pamutemo sezvinotarisirwa. Izvi zvinonzi zvakaitwa kubudikidza netsamba yakanyorwa negurukota rinoona nezvedunhu reManicaland amai Nokutula Matsikenyere kukanzuro yemutare. Loida Mumoyo anotipa nyaya inotevera.
Tsamba iyi iyo yakanyorwa musi wa14 Chikunguru inoti kanzuro yeguta remutare inosungirwa kupa vechidiki vebato iri vanosvika zana nemakumi matanhatu nzvimbo dzemisika yekutengesera panzvimbo yechidzere maketi. Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba iyi asi vakati zvinonetsa kupa misika vanhu vakawanda vakanyorwa mazita.
Tsamba yakabva kwaminista takaiona ende tikai consider ose council iruramiro yeboka roga roga apa vanenge vari panoungana kuti vange vachikwanisa kuuya kuzokumbira rubatsiro rwo ma services kubva ku council ende isusu pavakanyorawo takaiona tikaigamuchira tikai consider dambudziko ratakaita nayo nderekuti pavanhu vose vakanga vakanyorwa pa list iroro takaona vanhu vanenge vaviri kana vatatu chete vakanga vakaregister on our waiting list saka painge paine dambudziko rekuti tikwanise kungoona kuti tingavabatsira sei but tinozama nepatinokwanisa pese kuti tivabatsire maererano nemutemo yatinenge takaisa isusu yema allocating policies edu
vati vachangoita sezviri pamutemo kutanga kupa vakanyoresa
allocator munhu anenge ari pa waiting list redu uye hatitangiri kuneve kumusoro tinotangirawo nevakatanga kuregister tichiendawo vakavachiregister nezvimwe zvakadaro
amai matsikenyere varamba mashoko ekuti vari kumanikidza kanzuro kugovera nzvimbo dzekutengesera kunhengo dzebato ravo
taona maflea market avo tikaona kuti kunosara mamwe kunze kuti pane aya ari kusara pama additional zamaita tipa ivo mayuti tendere musangano wedu kana kuti wemusangano wendc mayuti ezimbabwe chivapa ivo because ndovangu vamabasa kwese kwese ndokubva tagara musangano wacho takati meya nejuku neni nemaofficers angu kumuno ndokubva tabvumirana kuti vachazovapa saka ivo vanga vasati vavapa but mayuti pate zvavo akaona vamwe vaakupiwa akabva abvunza kuti ko vari 60 dzemuziya dzaapapi ini ndokubva ndati regai tidini tiendese iri tsamba kucancel just to remind because vanhu vanowandirwa zvinogona kuwana but kuita amtwist tingangovaita amtwist see
asi mutauriri wemdc alliance inotungamirirwa navanelson chamisa mudunhu remanicaland vadavid panganai vanoti unjire uhwu hwagara huchiitika kubva kare mumatunhu ose munyika
tinotarisira kuti malocal authorities ndoo vane simba ndoo vane vakapiwa basa rekuti vange vachiregularisa mashandirwo apanofanira kunge pachiitwa asi kuno kwamutare tiri kuzviona kuti kune vamwe vanofunga kuti ivo nokuda kwesimba ravanenge vakawana muwaniro wavakariita vanofunga kuti vane kodzero yokuti vange vachisevenzesa nzvimbo dzinobhadharirwa nemacitizens ese mutavindi kuti dzishandiswe vari voga
mukuru wesangano revatengesi vemutare informal traders association mita vaitai kari parire vanoti hapafanirwe kuitwa zvetsvete vakakurudzira vanhu kuti vanyorese sezvinotarisirwa
munhu wese akagara pachidzeri is going to get his table or her table back onga paari paari ma new applicants varoda kuapply vari kuda table vano apply ku housing department va apply ku housing department ndiye inopa ma table ndo mashandire atiri kuita at the moment
makakatanwa aya akonzera kuti musika wechidzere open flea market waifanirwa kuvhurwa mwedzi wapera unononoke kuvhurwa musika uyu unokwanisa kushandiswa nevatengesi vanosvika mazana matanhatu nemakumi maviri nevana kana kuti 624 ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lloyda Moyo
vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuro yavo rekurambidza kushandiswa kwezvidhinha zvepachuru kuvakadzimba asi kanzuro inoti vari kugadzira zvidhinha izvi vari kusiya makomba nekutema miti yakawanda nunurai jena anotipa nyaya inotevera
kanzuro yechinhoi yakazivisa svondo rapera kuti kushandiswa kwezvitinha izvi kunofanirwa kupera musi wa31 zvitagore rino ichiti zvivakwa zvose zvichasvika musi uyu zvisati zvapera zvichaputswa mumwe mugari wemuchinhoi uye vakambo vekanzura vawiri nyambe vanoti danho rekanzuro iri rinosiya vanhu vakawanda vasina mabasa uye zvinoratidza sekuti kanzuro iri kushanda nekambani yezvizvarwa zvekuchina izvo zviri kukanya zvitinha pedyo neguta iri
zimbabwe becoming chinese colony because what it is ndokuti vari kuti kana vanhu varambidzwa kuita zvinhu izvi munotenga zvitinha kupi machina ndo the only people vanenge vachinzi ndo vari kukanya zvitinha zvofanga kuita sechivaka muno mutown which is wrong
mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji weruvimbo vatisaimoo kanyoka vanoti nguva yavapiwa kuti vapedze kuvaka vachishandisa zvitinha izvi ishoma sezvo vasina mari yakawanda yekutenga zvitinha zvacho Dano rekanzuri iri rachoropodzwawo nevamwe vanorarama nekukanya zvitina muchinoi amai Monica Mapfunde Matsva.
Ndingatoti kubva mararamiro angu nepropati yangu yandinayo nekuendesa kwangu vana kuchikoro vezvese mari yangu ndeyekuzvipangu pacho ndirongona kutoti kana mvura yakunayo dai ichozvo kuti ndienda kuita kukamusika kaya panongonzi mvura yapirofuti kunaya pirofuti muzvidhina mimo saka ndozvo kungondiraramisa.
Amai Mapfunde Matsva vanokurudzira kanzuri kuti ivape nzvimbo yekukanyira zvitinha vachibhadhara mutero. Asi meya weguta vagare kaidendera vanoti vakatora danho iri mushure mekubhadhariswa mari yakawanda nebazi rinoona nekuchengetedzwa kwenharaunda kana kuti Environmental Management Authority EMA.
Mari dziri kuchajwa neema kumakomba ari kuchera vanhu kusango kubva vari kukanya vanhu havasi kuzviona zviri kuchairwa mumakamwa vanhu vachisiya makomba kana vanhu vasiya makomba ikoko ema pairi kuuya haisi kuenda kunoita fesi maindivhidhuo iri kuuya kuzoita fesi kanzuri ichizobhadhariswa nekirini mafaizi neema.
Vadendera varambawo nyaya yekuti vave kushanda nezvizvarwa zvekuchina izvo zviri kukanya zvitinha pedyo neguta ravo.
Kune rimwe divi vanhu vari kuona kunge kanzuri yaakushanda nemachina but my own side it is an opportunity to the people of Chinoi kuti kune vanokwanisa kukanya even maconcrete brick vanokanya vachitengesera vanhu vachada kuvaka kune vanodawo kuitawo sezvitiwawo machina izvozvo kukanyawo zvitina zvine mhando yepamusoro zvinodiwa vanototangawo kutoita zvati opportunity vachitowanawo mabasa vachigadzirira vamwe vanhu mabasa vachitotangawo maprojects akadaro zvichienda mberi.
Mukuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda muunhu remashonaland west vamunyaradzi Nariswa vanoti danho ratorwa nekanzuro yechinhoi rakanaka zvikuru kana zvichitariswa kuparadzwa kwenharaunda. VaNariswa vanoti pamusoro pemakomba ari kusiyiwa nevari kukanya zvitinha ari kuzokonzera kufa nekukuvara kwevana vanenge vawiramo, vanhu ava vari kutema miti yakawanda inodiwa pakupisa zvitinha izvi.
Danho rakatorwa nekanzuro yechinoi rekurambidza rekumisa kushandiswa kwezvitinha zvinokanywa atingati muchirungu mafabrics idanho rakanaka zvikuru. Chanoonawo zvakare kuti nyangwe miti chaiyo nzvimbo ikoko apo China.
Zvidhina zvinogadzirwa nevanhuwo zvavo zvinotengwa nemadhora $35 pachiuru chimwe chete zvichienzaniswa nezvinogadzirwa nezvizvarwa zvekuchina zvinoita masenzi $50 emari yekuamerica chimwe chete zvichireva kuti madhora $500 ekuamerica kana kuti US$500 pachiuru chimwe chete pozoita mari yekutakurisa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Donje rakawanda zvikuru rinonzi ratsva pamatura eparogeti kuchecheche kuchipinge mushure mekupiswa nemoto usati wazivikanwa kuti watanga sei. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kana vakuru vekambani iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mukuru wesangano revechidiki vemunharaunda iyi rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku.
Zvaitika nezvekuti pamuka vanhu mangwana nenhasi musi weMonday 4 October panga pachitsva Donje kambani yeParrogate idepot rinochengeta Donje. Varimi kuchisumbanje chinyangwa kwamatikwa nenharaunda dzakati kuti kuno kuchipinge South vanorima Donje Sterling ndoko vanenge vachitengesa Donje ravo pavanenge vachitengesa ndo Donje racho ratsva ratsva zvekuti zhinji ranga riripo havarina kukwanisa kuita ari sefa. Pambouya vanodzimura moto kubva mukambani yeGreenfield asi vautadza zvekuti vatadza kuchengetedza mabhero aya acho akawanda Sterling.
Pane mapurisa here auya pachiitiko ichi?
Achitiko ichi chatora nguva yakati kuti moto uchingotsva pasina mapurisa anga auya. Vaiti vanomirira kuti vaite zvekupumhangairirwa kuti kune zvaitika. Saka mapurisa tingati azouya pazvinhu zvaitika kuma3 vanhu vakaziva kuma4-5 asi mapurisa azotanga kusvika kuma11.
Pataurwa here kuti moto uyu watanga sei?
Pari zvino hapana taakuziva kuti chii chiikuitika, nekuti moto watanga usiku. Vanochengeta pamasecurity guards anoti azotanga kuona moto uyu kubudikira kwawo kuma4 asi moto wanga watofamba zvirikwenzi kana rachitsva. Hariche zvinoita miti rinotsva nepakati. Zvingangodero pane pfungwa mbiri dziripo. Wekutanga ndeyekutiwo pamwe yatingati human error, pane anga angoitawo mistake pamwe anga achiputa fodya odonhedzawo chikuchani chefodya chongodonhedza asi asina chitarisira. Asi imwe nzira chose vanhu vanogara munharaunda tinoziva zvimwe zvichemo zvine vagari vari munharaunda iri around Parogate vanenge vachifungidza kuti pamwe pane mari dzavachiubhadhwa zvakanaka. Nedonje iri idonje riri pa program ya president yepresidential zone scheme yavanenge vachipa vanhu mbeu vozoti kune vanhu musatengera kunze kwekoti kuasi kana vakupa vanhu mari dzavo vanenge vakuvapa ari magroceries pamwedzi mwedzi vanopiwa mafuta kana kupihwa zvinhu zvavainge vasingakwanisi kuzoshandisa panewo maeconomic activities avo amwe vanhu vanenge vachida kuti vapihwe mari vozozvishandisira vega.
Pane gakava here pakati pevarimi nekambani iyi?
Pane gakava zvekuti kuchakwazoita donje iri pane vanga vakanyora notice pagedhi rekambani yeparogeti vachitoda mari dzedu, kana mukasatipa mari dzedu donje renyu richamuka rakatsva. Saka nekudaro pane fungidziro yekuti pamwe threat iyi ndo yazoshandiswa nevamwe vari kutungamirira kambani iyi ndevekuchina.
Mukuru wesangano revechidiki replatform for youth development vaClarice Maduku vari parunare kuchipinge naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Svondo Rapera nechishanu vakavandudza utungamiri hwemakomiti epamusoro mubato ravo eNational Standing pamwe neNational Executive. Danho rinonzi nevamwe rakanangana nekusimbisa bato rinopikisa iri pamberi pesarudzo dza2023, asi vamwe vachiti vari kuzvitenderedza nevanhu vavo. Vamwe vanonzi vakapinzwa muNational Standing Committee vanosanganisira vaLasti Mayenga Hama, avakadomwa semunyori anoona nezvegwara remusangano kana kuti Policy and Research, vachitevedzerwa naamai Jasmine Tofa. VaMayenga Hama vakaita makore akawanda vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mupurisa vaPetros Mutedza, asi vakazochenurwa nematare edzimhosva. VaDaniel Molokele vakadomwa kuve mutevedzeri wemubati wehomwe kuchitiwo vaOstalos Siziva, vachidomwa kuve mumwe vatevedzeri wemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko, chigaro chaive navaClifford Hlachiwayo. VaHlachiwayo vakapiwa bazi idzva rinoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti Diaspora Affairs and Operations. Vamwe vakapinda muNational Executive Committee yeMDC Alliance vanosanganisira vaPromise Mkwananzi, vaJuelin Siwanda, vaJames Gumbi navaCaston Mateu. Mutauriri vavaChamisa Dr. Nkululeko Siwanda vati vanga vasati vave kukwanisa kutaura nezvenyaya iyi sezvo urongwa uhu huchiri pakati huchienderera mberi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
Kuchinja nhengo dzebato kana dzesangano chinhu chakangonaka, nekuti unenge uchiunza pfungwa itsva. Zvatinoona ndezvekuti MDC sebato rematongero ezvenyika riri kutsikidzirwa nekusanditsirwa neZANU-PF. Saka zvakangonakawo kuti varatidze kune vanovateverera nevanovatsikira kuti vachiripo uye vachiri kuedza kuti vachinjinure nekugadziridza zviri mubato mavo. Saka ndofunga chinhu chakanaka. Kunoona kuti vamwe vacho vanhu vatsva vasati vakwegura, vamwe vacho vanhu vanga vachingozikamwa kuti variko, asi zvichingoratidzawo kuti vaChamisa vakuda kuti vange vachisimbisa bato ravo nekuisa nhengo itsva. Zvinoratidza kuti aiwa ibato rinorohwa nyora dzichiri kubuda ropa.
Pane vamwewo vari kuti idanho rekuumba musangano pamberi pesarudzo dza2023 nevamwewo vari kuti aiwa ndere kuzvipoteredza nevanhu vari pedyo navo, munoti
icho ichokwadi? Kuti kana bato reMDC Alliance richigadziridza tichisa dzimwe nengo. Eka, zvakanaka kuti vakatarisa kakutsarudzo, nokuti kana vakatarisa sarudzo ya 2023, hausi unoda kutarisa sarudzo ya 2023 una maplayers masharo, kana timu ichienda ku World Cup Dubai 22, national team gaindi une maplayers anenge matsva, vachisanganisa experience ne usefulness. Saka handifungi kuti chinhu chakashata.
Takaonawo vachamisa vachiparura chigaro chitsva kana kuti bazi idzva rediaspora affairs. Zvii zvamungataura pamusoro pechigaro ichi?
Zvakanakawo nokuti zviri kungofungidzawo vatsigiri veMDC vari kunze kwenyika kuti aiwa bato ravo richiri kuvarangarira.
Vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunare neStudio 7. Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo nyika yeBurkina Faso yatarisana nedambudziko rekusagadzikana rakonzerwa nehondo, mumwe murume ane unyanzvi munyaya dzemakombiyuta kana kuti web developer vaBeni Nombre vari kushanda zvakasimba padandemutande reFacebook kuti vaburitsewo rimwe divi renyika iyi rakanaka kuti vakwezve vashanyi vekunze vakakosha mukusimudzira upfumi hwenyika iyi. Kusagadzikana kwemunyika iyi kwapa kuti hurumende yeAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira dzikurudzire zvizvarwa zvadzo kuti zvisashanyira nyika iyi. Nyanzvi munyaya dzezveutano zviri zvizvarwa zveAmerica vaDeft Julius navaAdam Patapotian ndivo vahwina mubayiro wakakosha zvikuru weNobel Medicine Prize. Vaviri ava vanonzi vakanyatsojekesa kuti zvinofamba sei mumuviri wemunhu kuti anzwe kupiswa kana kutonhorwa. Iyi nyaya yanga yatemesa nyanzvi munyaya dzezveutano musoro kwemakore akawanda. Makwikwi aya ari kuenderera mberi kusvika nemufuro. Nemufuro ndo pachadomwa vakakunda munyaya dzechemistry uye kunyorwa kwemabhuku nezvimwe. Sangano reZimbabwe National Practitioners Association unova mubatanidzwa wevarapi vechivanhu, maprofita, vafundisi nanambuya nyamukuta vanodarika mazana matatu riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzisadeure ropa nekupa vanhu mishonga yekuromba. Kuoma kwaita upenyu nekuda kwechirwere cheCOVID-19 kunonzi kwaive kupa vamwe vanhu kuti vauraye vana vadiki kunyanya nekuda kuromba. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano iri Bishop Cuthbert Nyaruvende vanoti nhengo dzese dzezinipa dzinofanira kuita basa rokurerutsa matambudziko nemarwadzo anosangana nevarapwi vavo, kwete kuzovabatisa mishonga yezvikwambo izvo zvinozoparadza mhuri dzavo.
Kune nyaya dzisingafanirwa kuti dziwanikwe kumunhu anonzi murapi, kuti kana uchida kupfuma iwewe toda musoro womunhu kana mabody parts, imhosva pamutemo wemuZimbabwe. Uyezve hakuna dare rinoda ropa kana rinoshandisa ropa, rinoshandisa kuchekeresa munhu. Nauya ndiri kutaura yakabva nekumanikaland, kwainzi kune vanhu vaibatwa vamwe vachiurayiwa, asi zvizvonzi kune n'anga dzadziri involved panyaya idzo. Saka kwamuri imimi takatoendako tikanoita meeting kunyanga nenhau iyoyo. Saka ndiri kuti kwamuri imimi varapi, musafe makainvolvwa panyaya yekuchekereswa kwevanhu. Hakuna chinonzi chikwambo chinopfumisa chinoda ropa zvichiitwa nemimaprofita kana neming'anga. Budai mazviri mubude munyaya idzodzo, hatidi kuzvinzwa.
Mutevedzeri waBishop Nyaruvende amai Sarudzai Jaravaza vatsinhira vachiti mabasa ari kubatwa nedzimwe n'anga haakuridzirwe.
Kana paine anga ine pfungwa yekuti nhasi ndoda kunocheka nhengo yemuviri kuti ndigone kupfuma, ngaazviregese. Kana paine mumwe anga chifungwa kuti ndikatora musoro hurupi hwemwana mucheche ndokuti bhizinesi rangu rifambe, ngatizviregedzei. Mukazocherechedza makuenda kumashuro, vanhu ivavo vari kufa vari marombe.
Constable Pride Govo vanoshanda paRoadsville Police Station vari kuVictim Friendly Unit vanoti dzimwe tsika dzechinyakare dzakanangana nevanasikana hadzichafambirane nemutemo.
Mwana kana ari mudiki jera rokuita nhumbuka ririko, ndokuti mwana mufanangane mhuri. Manje kana mwana ane 13 years kuchipatira cheko anonokusha semwana, haazivi.
Munyori wedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZimbabwe National Traditional Healers Association ZINATA Sekuru Prince Mutandi Sibanda vanoti sangano ravo haribvumidze nengo dzaro kudeura ropa remunhu. Sekuru Sibanda vanoti kana kuchine nganga dziri kuti dzinoda kusanganisa mishonga nenhengo dzemunhu, veruzhinji vanofanirwa kumhangara kumapurisa nechimbi chimbi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu dzinoti nhamo yekusaenda kumabasa yaunzwa neCOVID-19 yave kupa kuti vamwe vade kuromba. Mapurisa ane nyaya dzakawanda dzaari kuferefeta zvikuru dzekupondwa kwevana paine fungidziro yekuti vanhu vanenge vachida kuromba. Ongororo yakaitwa nebazi reutano yakaratidza kuti vanhu vasere kubva mugumi kana kuti zvikamu makumi masere kubva muzana vanoshandisa mishonga yechivanhu nepamusana pezvikonzero zvinosanganisira kutevedza tsika dzechinyakare pamwe nekushaya mari inodiwa nana chiremba kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 kuHaka Game Park kumasasa muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.
Muna udzemitambo. Vamwe vatambi vechikwata cheMavarriors vari kutanga kusvika muGhana nhasi kugadziriro yemutambo wavo we-2022 World Cup nemaBlack Stars uyo uri kuno mugovera. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Maneja weMavarriors vaWellington Mpandare vaudza Studio 7 kuti Captain wechikwata ichi Knowledge Musona nevamwe vari kusvika muGhana nhasi.
Mukomana achatanga kusvika kuGhana ndi Knowledge Musona achasvika nhasi. Vazhinji vachasvika mangwana. Vari kubva kuZimbabwe technical team na Raman Kutsanzira. Masha Munetsu uyo akabva kuFrance akasvika paweekend muZimbabwe tichasimuka naye. Na Kelvin Matsongwe ndo vachananga kuGhana mangwana nechipiri, tichisvika musi iwoyo nechipiri zvakare.
Mutambi achapedzira kupinda mukamba ndiTeenage Adebe anotambira Houston Dynamo kuAmerica, uyo achabatana nevamwe nechina. Aimbove murairidzi weMayoung Warriors Lloyd Tugove anoti Zimbabwe ine mbiri yekutamba zvakanaka kunze kwemusha.
Unhu hwavo ndewekuti kana ari pamusha dzimonguva vanotatarika, saka vanokwanisa kushamiswa neZimbabwe nekuti havanyatoiziya. Ndinovimba kuti tinokwanisa kukunda.
Mubati wepagedhe weMavarriors Washington Arubi anoti vachaita nepese pavanogona kufadza chaunga chiri kuvatsigira.
Vari kugara vachingotaura nesu and vari kuti motivate each and every day, vari kutaura nesu pamafoni zvese chichi, and tiri kuona even nekusapota kwavari kuita pamasocial medias zvinotipa confidence kuti tipushe tiwafadze.
Ghana seZimbabwe yakadzinga murairidzi wayo Charles Akuno ndokudoma Milovan Rajevic wekuSerbia. Vatambi vane mukurumbira munyika iyi vakaita saThomas Partey weArsenal, Jordan Ayew weCrystal Palace naMohamed Kudus weAjax vadaidzwa kumutambo wakakosha uyu. Zimbabwe ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina nepoint imwe chete kubva mumitambo miviri. South Africa ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints mana, ichiteverwa neGhana neEthiopia idzo dzine mapoints matatu. Chikwata chimwe chete chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Bachelife talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa mukurwisana nedenda reCOVID-19. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 nezuro. Bato rezanu PF kumanikaland ropomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yeguta remutare kugovera nhengo dzaro misika. Donje rakawanda rotsva nemoto kuchipinge. Ghana yodaidza vatambi vayo vose vane mukurumbira pamutambo wakakosha neZimbabwe Warriors weWorld Cup 2022. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, iyo inesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.